Matanho atatora ndeyekuti mapurisa tiri kuona kuti vari kurerekera divi rimwe sekakanji. Vari kurerekera kudivi rezanupiyefu. Ndokwavari kuita chipurisa chekufuridzira kwedu uku vachiita chipurisa chekupisa. Vari kutirambidza kuti tinge tichiita kodzero dzedu dziri musection 59 yeconstitution zvekuti kana tagunun'una nematongero enyika tinoratidzira. Saka tati mapurisa anofanirwa kunge ari independent semanyorerwo azvakaitwa muconstitution. Saka tati kuda vane kodzero yakavanzika yavasiri kuda kunyatsotaura kuti ibude pachena. Isusu tatiregai tindotaura navo tibvunze kuti sei vaakufarira kutyora mutemo mazuva ano. Sei vaakufarira kuzvindikita vanhu mazuva ano. Sei vasingachitipi mvumo yatiinayo muconstitution yokuti tinge tichiratidzira. Uye kuti vari kunzwisisa here constitution yacho.
Ragaule, nyaya iri kutaurwa nevamafume kuti mapurisa muZimbabwe anoshanda achitarisa kuti munhu abuda mumba mani.
Ndiri kuvanza vamafume. But regarding it inini sekuona kwangu isusu echenyika tine constitution yedu bumbiro romutemo ndiro bumbiro romutemo ndiro rinotonga pabumbiro romutemo rinoti kudii panyaya dzekuratidzira kwanzi vanhu vakasununguka kuti varatidzire norunyararo izvozvo zvirimo muconstitution zviri pamutemo ipapo toda kuti ndidzadzise nokuti inini zvakanaka kuti vanhu varatidzire vechiratidzira norunyararo. Hurumende iriko inotarisa kuchengetedza vanhu kuti kuve norunyararo nguva dzese. But zvaitika zviya zvazana January zviya zva zvokupusa-pusa zvinhu vanhu vechiti vari kudemonstrata ndiye vadzidzisa hurumende kuti pachinjevere tinoti kana munhu aona chokutanga aona kaviri iye zvinge hurumende yadzidza zvakawanda. Kana kune zvinhu zvanetsa sei tingagari pasi tigadzirise madhemonstrations aagadzirisi zvinhu madhemonstrations anodzosora kumashure. Tarisai zviri kuitika muSouth Africa kuti vanhu vari kudemonstrata zvinobvumidzwa kupi kuti vanhu vadzidzomisete vechipisa dzimota vechiita zvese vechiita zvese azvibvumidzi kana izvozvo nekuno muZimbabwe tinozvirambidza kana mapurisa achiramba izvozvo onovazira mapurisa kuti mapurisa anoprotekta zanupiyefu hazvisiri izvo izvozvo.
Vamafume
Vagaule, muri kutaura zvakanaka chitereki ndakutotyira kuti muchabudiswa mupati asi mukaramba muripo munovakurudzira vakuru venyu kuti aiwa zvinoda kutaurirana zviri kuitwa nemapurisa nevamwe vese zvokuabdakta vanhu zvokutora vanhu usiku vachiponda vachitocha vachiita sei zvakazamwa kudhara izvi hakuna kwazvinosvika.
Vagaule, tiri kuonawo kune mabielections ari kuuya musi wemugovera zvii zvamungataura pamusoro pemabielections iya nekutsvagwa kwausarutsigiro
takava nebielection ndakaenda kokuno kukampeni handina kuona munhu achirova munhu handina kuona munhu achituka munhu
zvatechiakanakanaka
tichibatana nevanhu tichidya navanhu veng tichirambana navo kumarestaurant kwakanaka marizasi akabuda ivo vakatiza kupapomandi center iye zvino mdc haihwini maelections aya mirai muone atiti ngatitaure next week zanupiyefu iri kutora
tinzwe kuna vamafume munotii nemabielections ari kuuya.
Mabielections ari kuuya awa tiri kumakontesta asi zanupiyefu yaona kuti haichakwanisi kuhwina against mdc isina kubirira. Variko zvino vari kudrila mabhoholo muglenville vari kupa vanhu raisi kumangwe vari kupa vanhu raisi kumasvingonotsi kune imwe election maelections ava matatu kune maviri emamp ne1 yekansela kuward 1 masvinganotsi vari kubirira zvinonyadzisa vachishandisa zvinhu zvehurumende mishonga sezvavakaita kulupani chaita pahurumende yava munangagwa yava kushandisa informal violence yava kushandisa futi nemapurisa nemakoti kunge inge ichiita basa ravo. Kana usiri kurohwa uri mukoti uri pabheo hapana kana munhu wezanupiyefu ataura izvozvi mutobi ari kutaura zvinonyadzisa zvekuti mandevere maforena havazive muno muZimbabwe ngavabude asi haasungi zvikataurwa nemunhu wemudzisi izvozvi aidei ari mujere asi mutobi ari kutopuhwa mari yehurumende achituka vanhu vari kufanirwa kuvhota nesaturday kuti havazi vanhu vemunyika muno zvoo zvatiri kuona pamusoro penyaya idzodzi.
Vagaule, mashoko enyu ekupedzisira.
Ndinoti zviya zvataura nevamutoti pamwe vave vakadhakwa ndezvavo izvi asi zvezanupiyefu kuti vanhu vatiki kunyasa pamwe vakadhakwa whisky yake mubva wachitaura izvozvo hatitenderi nazvo izvozvo zvokutuka vanhu kudai.